muno taura mushako murumo unesimba shamuno taura mushako rega kutamba nemashoko rega kutamba nemashoko murumo unesimba shamuno taura mushako mashoko anesimba shamuno taura mushako rega kutamba.
Yeah.